Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 22 kukadzi 2021. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tikuona kuti vanhu vazhinji vaakuita vachirelaxa, vanhu havachapfeka mamasiki, vanhu vari kuungana zvekuti dzimwe dzenguva unotozomboshama kuti dzidziso yakambosvikire kuvanhu.
Vanhu vari kuyambirwa kuti vakaramba vakarivara chirwere checovid-19 chinogona kudzoka zvekare zvine mutsindo.
Tichange tichiratidzira pamwe chete nevabereki nevamwe varayiridzi vese, vamwe vanenge vari kuvekumaunion akasiyana-siyana, idonzo ratiri kufamba naro harisiri vadzidzisi vanoshandira tuzi chete.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti nhasi nhengo dzaro dzichange dzichiratidzira mumaguta mazhinji munyika.
Uye kune imwe mvura yakati wandei inosvika 60% iri kurasika nekuda kwekuti pombi dzemvura pasi apa dziri kuduza zvekuti mvura zhinji inenge yakacheneswa, yakagezwa pakashandiswa mari yeforex iri kurasika.
Nhasi nyika dzepasi pose dzinocherechedza zuva remvura kana kuti World Water Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane gumi nevaviri 1512, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu vatatu vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru zvina nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi maviri nevapfumbamwe 42,729. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi masere nevasere 588. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri nevapfumbamwe 209 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwawo neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevatanhatu 136 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vape zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matanhatu ane makumi matanhatu nevashanu 36,665. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana maviri nemakumi matanhatu nevapfumbamwe 34,269. Zvichakadaro, mukuru wesangano rakazvimirira roga rePatch Media vaColin Magobeya vari kuyambira kuti vanhu vakaramba vakarivara chirwere checovid-19 chinogona kudzoka zvekare zvine mutsindo kechitatu. VaMagobeya, avo vari kushanda nemapazi ehurumende nemasangano akazvimirira oga, vanoti pavari kutenderera nyika yose vachidzidzisa vanhu nezvechirwere checovid-19, vari kuona vakawanda vasiri kutevedzera kuridziro yeWorld Health Organization zvekupfeka mamask, kusaungana nezvimwe. Kunyika dzakawanda kuEurope dzakaita seGermany, chirwere ichi chakatodzoka zvekare kechitatu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMagobeya.
Pazvirongwa zvatinazvo zvecovid-19, svondo rapfuura takaenda kuManicaland kwatanga tichitenderera tichitaura nezvenyaya yecovid-19, zvikuru sei tichitarisa nhau yemaimmigrants uyezve nemamigration communities. Tinoziva kuti hurumende yakasunungura kuti vanhu vafambe, asi toziva kuti mukufamba imomo zvakare kuparara kwechirwere cheCOVID-19 chinokwanisa kunge chichizoitika vanhu takasange tichitora matanho anokodzera.
Ndeapi mamwe masangano akazvimirira oga amuri kushanda nawo muzvirongwa zvenyizvi?
International Organization of Migration, IOM, Zimbabwe yakatsigirwa neUK Aid. Takwanisa kutendera madistrict eManicaland anoti Chipinge, Chimanimani, Mutare, Mutasa, Buyera, tichidzidzisa vanhu kuyeuchidza vanhu kuti COVID chiriko.
Chirwere cheCOVID chakatanga gore rapera zvekuti vakawanda vanotarisira kuti vanhu vazhinji vaakuziva nezvechirwere ichi vachiteedzera zvinonzi vaite zvakafanana nekupfeka mamaski nekusaungana nezvimwe zvakadaro daro. Zvii zvamuri kuonawo mamuri kufamba umo, vanhu vari kunzwisisa here nezvechirwere ichi?
Tiri kuona kuti vanhu vazhinji vaakuita vachirelaxa, vanhu havachapfeka mamaski, vanhu vari kuungana zvekuti dzimwe dzenguva unotozomboshama kuti dzidziso yakambosvikire kuvanhu. Ukapinda mumaCBD kwese kwatinofamba ndokwaunoona vanhu vakapfeka mamaski.
Sei zvichidaro semaonero enyu?
Nekuti uri kuona kuti mapurisa ndo anenge achitenderera vanhu, vanokutya mapurisa, vanopfeka mamaski mumaCBD. Asi uchingobuda chete wakuona hapana ane mamaski, vanhu vari kuungana. Vanhu vaakutengesa munoziva nyika yedu ino, vanhu vari kurama nekutengesa, vanhu vachitengesa kwaka munzvimbo dzakawanda wanda, asi imomo macho havasi kutedzera mitemo yakatarwa nana WHO neMinister of Health.
Ko muri kushandawo nemapazi api ehurumende?
Mukufamba kwataita tiri kutsigirwa chaizvo neMinister of Information. Ndichida kutoti Saturday takanga tiri mamutare, Minister of Information Honorable Monica Mtsvangwa vakauya vakatitsigira vachiona basa ratiri kuita iroro, vakatenda nekuti nyaya yeCOVID-19 haizi yemumwe chete, haizi yehurumende, asi nyaya iri kubata munhu wose zvake. Saka tinotarisirwa kuti vanhu vange vachishanda tiri pamwe chete.
Mukuru wesangano rakazvimirira roga rePatch Media vaColin Magubeya vange vari parunhare kwaMutare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti nhasi nhengo dzaro dzichange dzichiratidzira mumaguta mazhinji munyika dzichiudza hurumende kuti igadzirise nyaya dzemihoro yevashandi nekupa zvikwanisiro kuzvikoro zvekudzivirira vadzidzi nevarayiridzi kuti vasatapurirwa COVID-19 muzvikoro. Mutungamiri weATUS baObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti varayiridzi vanodawo kuti hurumende ibatsire vana vechikoro vakavhiringwa neCOVID-19. Tatadza kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa, asi taita hurukuro navamasaraure.
Varayiridzi yese vachanga vachiratidzira kuhurumende yedu kuratidzira kuti tine nzara, mari yamuri kutipa haikwani, zvikoro hazvikavhurwi, isu tisingakwanisi kuendesa vana vedu kuzvikoro kwatinodzidzisa, tisina chekudya, tisina cheuviri, tisina chekubata.
Kuratidzira uku kunenge kuchiitirwa kupi?
Kuratidzira uku hakusi kuzoitirwa muguta rimwe chete, kuchaitwa nyika yese. Pese pese pane varayiridzi nevabereki vachabatana pamwe chete vachitura nhuna dzavo kuzvikoro kuti dzizofambiswa dzisvike kumutungamiri wenyika.
Chii chakanangwa nekuratidzira uku?
Nhuna idzi dzatiri kufamba nadzo inhatu. Yekutanga ndeyekuti varayiridzi ngavapiwe mari inokwanisa kuti vakwanise kuenda kubasa, vashande nemwoyo wakafara kuitira kuti vana vedu vasaramba vachirasikirwa nedzidzo. Yepiri ndeyekutarisa kuti ko zvatiri nedenda reCOVID-19 tine gadziriro dzakakura zvakadii muzvikoro zvedu, zvinoita kuti zvikoro zvedu zvisazove idzo nharaunda dzekupararira nekutekeshera kweCOVID-19. Ikato ndeyekuti bumbiro remutemo muSection 75 rinoti hurumende ine basa yekupa vana dzidzo. Izvezvi vabereki vazhinji vari kutadza kubhadhara maschool fees, asi basa rekubhadhara fees harisiri vabereki, nderehurumende. Tiri kuti kuhurumende itai kuti basic education isashayikwe nemwana upi zvake chero angaide kwete kuti tisiturire dambudzikero kuvabereki vari kubva muhadi lockdown. Vazhinji vacho vari muinformal economy, vasina kana mari, vasina pekubata, vasina chekutangisa kuti vakwanise kuti vabhadhare mari dzekudiwa muzvikoro. Chekuti hurumende ngaichipindira iite kuti pavana vanokwana 3.4 miliyoni vazhinji vanotambura vari kushukuridzika nenhamo yakakonzerwa necovid-19, yakakonzerwa nekutadza kubata ikonomi kwataita zvakanaka, vese vakwanise kuenda kuzvikoro vasashaikirwe nenguva yekudzidza.
Pane mamwe masangano achange achiratidzira nemi here nhasi?
Tichange tichiratidzira pamwe chete nevabereki nevamwe varayiridzi vese vamwe vanenge vari kuekumayuniyeni akasiyana-siyana. Idonzo ratiri kufamba naro harisi revadzidzisi vanoshandira atizi chete, ndere mwana wese weZimbabwe anotarisira kuti dzidzo yedu dai yadzoreredzwa payanga iri isaparare nekushayikwa kwehanya nehurumende yedu.
Avo vange vari mutungamiri weatus vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Asi nyika dzepasi pose dzinocherechedza zuva remvura kana kuti World Water Day. Gore rino kucherechedzwa kwezuva iri kuchaitwa padande mutande pasi pedingindira rinoti kukoshesa mvura kana kuti valuing water. Zuva iri rinocherechedzwa gore rega rega musi wa22 Gurume nechinangwa chekukurudzira kukosheswa nekuchengetedzwa kwemvura pasi pose. Chinangwa chechitatu pazvinangwa zvesustainable development goal ndechekukwanisa kupa vanhu mvura neutsanana gore ra2030 risati rapfuura. Tatadza kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa uye pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Asi mukuru wesangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanira kushanda nesimba kuti vanhu vawane mvura yakakwana, vachiti makanzuru anofanirwa kupiwa rubatsiro rwakawanda kuitirawo kuti Zimbabwe ive imwe yenyika dzinokwanisa kupa vagari vayo vose utsanana nemvura yakakwana yakachena gore ra2030 risati rapfuura sezvinodiwa muurongwa hwesustainable development goal.
Apo pasi rese riri kucherechedza zuva remvura, isusu seHarare Residence Trust muhurukuro dzatanga tichiita mune wagari mumwedzi mitatu yadarika dzinoratidza kuti vanhu vari kuona mvura huri upenyu. Zvazvinodaro tinoona kuti mukanzuru yedu yeguta reHarare nemamwewo makanzuru mukati meZimbabwe mune dambudziko guru rekuti mvura haisi kusvika zvakakwana kuvagari. Pane zvikonzero zviri kupiwa nemakanzuru zvinosanganisira kubiwa kwemvura ichikonektwa zviri kunze kwemutemo kumasettlements ari kugadzirwa zvisina hwaro hwemutemo weUrban Councils Act kana kuti weRegional Town and Country Planning Act. Uye kune imwe mvura yakati wandei inosvika 60% iri kurasika nekuda kwekuti pombi dzemvura pasi apa dziri kudhuza zvekuti mvura zhinji inenge yakacheneswa yakagezwa pakashandiswa mari yeforex iri kurasika. Zvichireva kuti huwandu hwevanhu vanozokwanisa kuwana mvura yapombwa neguta nemaguta mazhinji muZimbabwe kusanganisirawo guta reHarare huri kubva hwaderera zvikuru.
Chii chamunokurudzira panyaya iyi?
Isu kana tichitarisa tinoona kugadziriswa kwepombi dzemvura mumadhorobha ose kusanganisira Harare nekugadziriswa kwenyaya yekupiwa kwevanhu mastenze ekugara kuti pasawe nevanhu vanosvika munguva yekuba mvura yemaguta. Idanho ringabatsire zvikuru kuwandudza mvura inosvika kuvanhu uye kudzivirira kupambwa kwemvura inenge yakacheneswa ichibiwa. Saka isu seHarare Residence Trust tinokurudzirawo hurumende kuti iwane mari yainoisa kumakanzuro panguva nenguva kusanganisira iyo mari inonzi devolution kuti inyanye kushandiswa kugadzirisa kupombwa kwemvura kuitira kuti vanhu vazhinji vagone kuwanawo mvura. Tiri kuona zvakare kuti dambudziko guru ngerekuti mawetlands mazhinji mukati memaguta ari kushandurwa kuitwa dzimba dzekugara. Izvi takazviona kuchiita mapopoma emvura aiflada munzvimbo dzakawakwa zviri kunze kwemutemo mumabani imomo. Izvi zvinofanirwa kunge zvichigadziriswa kuti pave nekugadzwa kwevanhu zviri pamutemo uye vachigadzwa munzvimbo dzinenge dzakaseviswa nekanzuro. Saka apo tinotondera nyaya yemvura pasi rese, tinofanirwa kurangarira kuti tinoda kuchengetedza mawetlands edu, tinoda kuchengetedza nharaunda yedu kuitira vana vachazouya mumakore anotevera uye kuitirawo wapenyu variko nhasi.
Mune mashoko kumakanzuro here pazuva rino rekucherechedza kukosha kwemvura?
Tinoda kukurudzira makanzuro kuti ngavaite sechinhu chepamusoro-soro kuripeya mapombi emvura kuti asarambe achidudza achirasa mvura yakawanda, uye vanofanirwa kumisa huori hwanyanya kutekeshera hwekuti vanhu vari kupiwa nzvimbo dzekugara mumawetlands uye vari kupiwa nzvimbo dzekugara panzvimbo isina kuseviswa, vanhu vachiba vachishandisa mvura yawasingabhadhariri nekuti vazhinji vacho vanenge vasiri pamadatabhesi ehousing ekanzuru. Saka ndoo mazwi atingataure tichikurudzirana kuti ngatichengetedzei iyo mvura shoma yatinenge tawana, uye tiwane nzira dzekubatsirana nemakanzuru kuti pataona pari kurasika mvura ngatichimbidze kumhangara kuti kanzuru ione igadzirise matambudziko iwayo.
Avo vange vari mukuru wesangano rinomirira vagari reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Taedza kubata mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme, asi nhare mbozha yavo yange isingadavirwi. Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Herald rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka nezuro masikati kuenda kuTanzania kuve nevamwe vatungamiri pakuchengetwa kwevaimbo vemutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli, avo vakashaya zvondo rakapera. Vachachengetwa nemusi wechina 25 kurume. Mutevedzeri wavaMagufuli amai Samia Suluhu Hassan vakatoreswa mhiko yekuve mutungamiri weTanzania. Zimlife.com rinoti vamwe vagari pane rimwe purazi riri padyo necheGutu vanosvika mhuri makumi manomwe vanoti munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vavaudza kuti vabve mupurazi iri pavagara kwemakore matanhatu. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Swai ana mukoma Jonga nevamwewo pa Studio 7 ini ndaida vanogadzira mushonga vana China ava inongobva kuchete here yatopasi kuti yakutonobaya maZimbabwe ne kana kuti Zimbabwe tinopedu patinotarisawo kumalaboratories edu zvakare hatina patinombozwa kuti no madoctors edu vari bishi nemheremhere kuongorora mishonga zviri kumbofambiswa sei pagovernment yava Munangagwa iyi.
Mangwana nakanaka Studio 7 vanotipa nhau dzechokwadi. Mese toda kukwazisai mose nehuwandu hwenyu. Ini ndiri panyaya yevanhu veZANU-PF. Vanhu veZANU-PF tahwa nekunyepera. Vanongouya vachiita zvimabasa-basa zvavachitisira vanhu. Izvozvo vakauya kugokwesemwa yavaingodedzera kuti gokwesemwa. Vakasiya vachira chibhorani pamanyoni pasekendari. Vachera chibhuranji achiya vakati chichabatsira nharaunda yose. Hapana kana ari kubatsirwa nechibhurani ichocho, hachina kana kupoiswa kana chipisi masolaiti anoisiwa anakumboisiwa izvozvizvi chikoro chiri kutoita zvekutodhonza negenereta mvura kuti vatowana mvura asi ZANU-PF tiri kuita zvese tiri kuita zvinobatsira hapana zviri kubatsira ZANU-PF ngavambopachamisa atonge mone kuti izvo zvinotifambira sei gore riyachamisa akataura kuti kwanzi tikatungamira rini malaini emafoni muchaita ekutesa mbeva zveshuwa takazviona zvakaitika izvozvezvo
makadii apa ana mukoma tanonoka wande ana mukoma jonga pastudio 7 apa vashamarari vedu vakadi upenyu ini ndoda kumbotaura hangu pamusoro penhau yevanhu vekwachirongwa hakuna utsinye hunodarika ipapo hwokuudza munhu kuti ibva ipapo tirime huswa hwemombe hakuna utsinye hwokutorera rumwe rudzi pasi rwakafanana neutsinye huri kuitwa nezanupf ndo utsinye hukuru pano pasi kubvisa munhu paanogara kuti ibva ipapo undogara kugwenga tirime bundo remombe kwaunga uchiwana chikafu ndo utsinye hwokutorera rumwe rudzi pasi pane mapurazi akangogara muna napitirisimu vadi kundopiwa mapurazi iwayo vakarima chikafu chemombe mapurazi mamwe asingarimiwa akangotorwa akangogara anongorimwa nemadhongi munhu asina kana tracta pandopaunotsvarira mwana kuti kwanzi ibva ipapo tinoda kutorima bundo remombe ipapo kusakoshesa unhu hwevamwe vanhu koshesai vanhu vanhu vamwari please
Studio 7 uko makadii mose hama makadii vana vajonga vana vatanonoka wande ndinodawo kubvunza pamusoro pemasankisheni awo amoti makatemera pavakuru vehurumende kuti mogotemera vanhu vakafuma masankisheni sei nekuti izvezvi mukada kuvatemera masankisheni vane vanhu ivavo amoti makatemera masankisheni vane zvose vanavo vanoenda kuchikoro vane dzimotikari vane dzindege vane mabhizinesi vane madhaimondi vane magoldi zvose vanazvo vane makambani saka mugoti vakati makavatemera masankisheni papi kumabasa vanoenda zvose vanazvo saka imwi masankisheni enyu amakatitemera anotambudza isu vanhu vezimbabwe kwete zvekuti ati mungatambudza munotemera vakuru venyika havatamburi avo isu tisu tinotambura majority nekuti imwe pame muchitemera vaya masankisheni isu kwatiri upenyu hunenge hwakamira saka ndinoshora MDC zvikuru bato rinopikisa nekuti ranotitambudzisa kubva makare nakare tichingovhota chinobuda hapana action yacho hapana chainoita saka ivo ibato rinongoita kuti isu tichitambudzika ende vachi aishi tatambudzika nevanhu
mangwana akanaka namukoma jonga kandemira mukoma blessing zulu inditsawanda ndiri kuno kusouth africa polokwana ndichikumbirawo kuna president vedu Nelson Chamisa kuti president yeshe tinokumbira president tinokumbira zvakanyanyisisa president vaNelson Chamisa kuti yeshe apo ka ngatipanase kupatarisisa yapo ngatipanase kupatarisa kuti mavhoti akuswedera mavhoti taakusvika kumavhoti saka paakuda kunatsa kunzwisisa zvakanaka kuti
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica hurumende yava Joe Biden inoti kodzero dzevanhu dzinofanirwa kuchengetedzwa vanorwira kodzero dzevanhu vachirumbidzwa uye avo vanotyora kodzero dzevanhu vachisungwa izvi zvakataurwa kuUnited Nations Human Rights Council negurukota reamerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vaBlinken vanoti mukudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika, America iri kuisa utongi hwejekerere nekodzero dzevanhu mberi kwezvimwe zvose, sezvo zviri izvo musimboti wokugarisana zvakanaka nekugadzikana mukati menyika zhinji. Vanotiwo izvi ndizvo zvakonzera kuti America irwirewo kuwana chigaro muUnited Nations Human Rights Council mumakore a2022 kusvika 2024, vachiti America ichaedza kuona kuti kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu kunoitwa nemazvo. Uye iAfrica kambo kanobva kunashimoro. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vari kuyambirwa kuti vakaramba vakarivara chirwere checovid-19 chinogona kudzoka zvakare zvine mutsindo. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti nhasi nhengo dzaro dzichange dzichiratidzira mumaguta mazhinji munyika. Nhasi nyika dzepasi pose dzinocherechedza zuva remvura reWorld Water Day. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.